Mumwe wevechidiki anoti ava kuita zvekurima muguta reHarare ndiva kuda kwaShe Mutero. Avo vanogara mumusha weAjon Park vaMutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuvapa pundutso.
Ndakapinda munyaya yeurban farming nekuda kwekushaya basa rekuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri harindipi muhoro wakanyanya. Ndinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vaMarco Matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare, izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuUniversity, uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo $300 amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vati Nashe Magara, avo vanogara mumusha weAvondale, vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima munharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba, uyewo zvepatairima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhumeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhumeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishe Joe, vanoti ivo kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vashaye pundutso kubva mukurima. Izvo zvopa vechidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vachishandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekuzhe, kushanduka kwekuzhe ndokoita kuti vakuru vakanga vachirima kare vakanganisike pakurima kwavo, zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta, hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta kunyanya pachirungu atinoti maurban areas akafanana nana Harare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachirungu pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudzwa kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari wari mumadhorobha.
Asi mutauriri weHarare City Council vaStanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyoipa nevanhu vanorima mumapremisi avo kuri mumajurawo avo ezonge zvisingadisturbi environment nemasystem edu emasuwa. Asi vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chiri chisina chakavakwa hatibvumidzi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika kawo mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuru isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.